This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi womugovera, chikunguru 11, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vanachiremba vanoshanda muhurumende havana kufara. Handingataura hangu kuti danho rekutanga ravachatora nderii, asi handifunge kuti vangaramba vachimirira mberi nebasa kana vachinge vasiri kufara nekuti vakatitarisira zvikuru mota idzodzo dzatofanira kupuhwa nehurumende dzichapinda duty free.
Vana chiremba vanoti vanogonazve kukanda mapadza pasi kana hurumende ikasasadzikisa zvichemo zvavo.
Musika wesponsira weauction urovharwa musi wechitatu musi wa15 July. Asi misika iya inotengeswa fodya necontract haivharwa kusvika fodya yese yakarimwa pacontract ipapo yatengeswa. Kumaauction zvakare tichazoita waya tinoti macleanup sales.
Kutengeswa kwefodya kwemwaka uno kwosvika kwamvura yacheka makumbo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vanoti vanogonazve kukanda mapadza pasi kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo sezvavakawirirana mukupera kwegore rapera. Vana chiremba munyika vanogara vachiramwa mabasa sezvo hurumende ichitatarika kuvabhadhara nekuzadzikisa zvimwe zvichemo zvavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa, avo vange vari kushanya kuNew York muno muAmerica, nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano wekurwisa chirwere cheEbola. Asi tabata mukuru wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Fortune Nyamande.
Tinoona kuti isu sematiremba tinototi takajutwa apa nekuti zvatakawirirana tikangotarisa hapana zviri kuitiwa. Saka mumazuva mashoma ari kutevera tiende tichinyora tsamba dzekutamba notices yekutaura kuti senyaya dziri dziya patakasiyira apa tinoona ndemasinga zviri kuitika and topawo enough notice and tikasazowirirana tinongodzokera zvekare kumatambudziko atanga tinawo last year.
Ko chii chinoitika zvikasagadziriswa zvamurikuda kuti zvigadziriswe nehurumende izvi?
Nemaonero atiri kuita kuSDA, vanachiremba vanoshanda muhurumende havana kufara. Handingataura hangu kuti danho rekutanga ravachatora nderii, asi handifunge kuti vangaramba vachimirira mberi nebasa kana vachinge vasiri kufara nekuti vakatitarisira zvikuru mota idzodzo dzatofanira kupuhwa nehurumende dzichapinda duty free tobhadhara yedu mari dzedu totenga. Vakatarisira zvikuru kuti basic salary yavo inowandudzwawo. Vakatarisirawo zvikuru kuti housing allowance inokwidzwawo kuti ienderana nemarate ari kuenderana nedzimba dziri mumaketi dziri kunze. Saka ndingangoti pandaite another crisis yakafanana kana kuti ichapfuura yakaitika last year kana tikasawirirana.
Apa muri kutaura kuti munogona kukanda mapadza pasi zvakare here?
Handikwanisi kuzvirola out, zvinokwanisa kuitika.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association naDr. Fortune Nyamande vari parunare muHarare. Mukuru wekambani yeTobacco Industry and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vanoti kutengeswa kwefodya kwave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Vanotiwo mutengo wefodya wegore rino wanga wakati dererei zvichienzaniswa negore rapera. Tabata vaMatibiri kuti tinzwe zvizere.
Takuda kunovhara musika wefodya iyo inotengeswa neauction. Iye zvino izvi kwatengeswa makilogramu anokwana kuti 182 million. Average price yacho $2.93. Gore rakapera yanga iri $3.13. Saka yakatidikirei average price yegore.
Chii chiri kuita kuti mutengo utidererei?
Mutengo waderera nenyaya yekuti masizha epasa ya tuzi maprimes ni malagi. Maprimes achanga kazika kana ni dora 50 gorezimu. Saka ndo ambazi kisa ya average price ili gorezimu. Saka nyanyisa. Asitu kuna magrade ya pamsoro nepakata. Mtengu wacho wangu na kuenza ni ugura. Kwa pera sangu siya na mpichano. Asa kati mtengu da sangu fanano.
Fojika iriguri mwa Mzimbabwe irikunya nyotengesu kwa kwenye kazipi?
Fojika edu zingi mazwano ya kuenda ku China. Iko the Republic of China. Nimo, chikamu tutu kuenda ku China kangoti 60%. Ku Europe, kuenda kangoti ya kuma 25-26%. Nimo, inenda kukunzimu, takasikia na siyana pasposa.
Saka kuti mavara musika uyu we gorelino, ziriku itwa rini?
Musika wafoja we auction uruvaru wa mswe chitatu mswa 15 July. Asi musika ya inotengiswa wafoja ni contract. Aifaru kushika fujika yese ya garima pa kontra jibabu ya tengeswa. Kuma auction za kare chal vida wa ya tinotima clean up sales. Ya yegu nongere za tufuja tunjiru wa sara tuwa tengeswa kwa tengeswa. Jikile kutanga na uga.
Mukuru we company ya Tobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, varparunare muarare.
Watulem! Yo, kule pepkai!
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's precious.
Now we shift here.
My Instagram. Yeah,
man. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bari basita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indian, it was Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7. What?
Waya, waya. Muza, waya, waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi. Chirongwa ichi tinosimbochipiwa naMarvelous Muhlanganya huye asi nhasi tiri kuchipiwa naPraxidis Jeremiah.
Tinokugashirai muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Zita rangu ndine Praxidis Jeremiah. Ndaka mirira Marvelous Muhlanganya huye uyo anokupa kurirai chirongwa ichi mashondo ose. Manerana ya tirikutaura na Pastor Letina Jeranyama. Mudzimai anova mufundisi uye ari mudzidzisi wepa college anova kuZimbabwe asi ave kugara muno muAmerica. Ndakasangana na Pastor Jeranyama. Pane mumwe musangano wemadzimai anobva kuZimbabwe asi ave kugara muno muAmerica Way Women of Dominion kuCincinnati kuOhio.
Ini ndakabva kuZimbabwe 1993. Ndakauya kuno kuchiwa nemurume wangu akawana scholarship achienda kuchikoro kuMichigan State University. Tinotenda Mwari nokuti ndiri panapa ndakafunga kuti semunhu wemudzimai. Kune kukunema opportunities angangogara pasi nchiona mruma chenda kuchikoro ninyo ndikatsvaka zvimbo yekuenda kuchikoro ndikawana scholarship ndikaita my masters ne PhD yangu.
Pamakapedza chikoro makanga mamboitei kuZimbabwe?
Kuzimbabwe ndanchidzidzisa kuMeborim Girls High.
Apa muri iri kukurawo muri kuenda kuchikoro muri kuenda kumabasa maane vana?
Ndakabva kuZimbabwe ndine mwana 1 ane 2 months. Ndichienda kuchikoro kudaro ndabva ndaita mumwe mwana. Ndatopedza PhD ndiri first year faculty. Ndabva ndaita nhumbu ndabva ndambosiya for 1 year kuti ndichengete mwana. Hakuna kuchipa. Tine vana vatatu. Tanga anonzi Rongani, mumwe anonzi Kunashe Isaiah, mumwe anonzi Vimbiso Oli.
Patatanga chirongwa ndatinini munonzi pastor mazopedza PhD yenyu mazoiva pastor papi pacho.
Yo pastor zvindofunga zvakatanga kuZimbabwe pati ndaifunga zvizive ndakaponeswa ndine 13 years pandanchiuya kuno kundanchipinda machechi kumachechi kuko ndopuwa leadership position panda kuno kuMassachusetts ndabva ndasangana nevanhu vakati hau nechipo unofanira kuenda kuBible school. Ndichidzidzisa futi kuno kuchiwa kuuniversity ndabva ndawana mukana wekuenda kuOral Roberts University kutraina as a pastor ndikaodhenwa mu-2018.
Makupfeka ngowani dzakawanda apa Pastor Jeranyama. Murimai, mudzimai wemba,
professor na pastor munozvi bata sei izvozvo
izvozvo zvinoitwa nenyasha kamwari the fruit is not a munari organized munhu ano ronga kushandisa nguva yako nekungwara and also to realize kuti mwari kana akakudeidza anokuequipa ende futi anokupa vanhu kuti vakubetsere kuita mabasa acho iwawo
tsika nemagariro edu akasiyana nekuZimbabwe makasvika mukapinda sei muupenyu hwemuAmerica
inini ndakabetsera nokufarira zvamwari nekuassociata nevanhu vekumusha even tiri pamauniversity apa tine maorganization edu ekuZimbabweo kuti even do tiri muAmerica tina kukangawana kuti uriani tanchiintamidla nevanhu vedu vekumusha kuti tichitaura chirudzi redu tichikurudzirana even pavana kuti vana tovakurisa sei kunzvimbo yakadai so izvozvo zvakatondibetsera but culture yacho yanga yakatosiyana zvekuti
iye zvino izvi muri kutoshandirana nevanobva kuZimbabwe
ndinofara chaizvo kuti mwari vakavhura mukano imwemu iyeyo kuti tisangane semadzimai ekuZimbabwe tinokurudzirana
mambotaura nezvimwe zvirongwa zvamuri muzvikwata zvevekuZimbabwe ikoko kuMassachusetts kuBoston mune zvimwe zvirongwa maprojects amunoita nevekuZimbabwe
ine tinobetsera kutsvaga zvinodiwa kuzvikoro esiku ndandiri kudzidzisi kumusha ndine chishuwo chokubetsera kuzvikoro especially kumahigh school ndaichidzidzisa science ndinoorganiza madzimai kuti tisupply mabooks tisupply mapens mapencils mauniform kuvana vechikoro and also tinoita mafundraising ekutraya kubhadharira maschool fees maorphans kumusha and tinofara nemukana wacho iwowo
avo vange vari pastor Letina Jeranyama mange makateerera kuchirongwa chenotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu teererai zvekare svondo rinouya zita rangu ndini Praxedes Jeremiah ndakamirira Marvelous Mhlanganya uye uyo anokupakurirai chirongwa ichi masvondo ese
iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano reHeal Zimbabwe Trust ekupodza maronda kuburikidza nekuita nhimbe mumatunhu akasiyana-siyana anosanganisira reMazowe neMbire kuMashonaland Central koti kuMudzi North kuMashonaland East pamwe nekuChipinge kuManicaland muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaMahia Vamahiya, tinoona kuti sangano renyu reHeal Zimbabwe Trust rine urongwa hwenhimbe dzamuri kuita mumaruwa akasiyana-siyana senzira yekuendesa mberi urongwa hwenyu hwekupodza maronda nekuti vanhu vanga vachigarisana. Mungatiudza kuti nzvimbo dzamuri kushandira muri muchiita urongwa hwenhimbe dziri kutambira sei urongwa uhu?
Nzvimbo idzi dziri kutambira zvakanaka kwazvo uye ndivo vari kutotanga vatinoshanda navo vari kutotanga mabasa aya mucommunity dzavo dzavanogara munharaunda dzavo chinangwa chinoita kuti vatange mabasa aya uye kuatambira kune vanenge vasati vatanga ndechekuti icho vari kuona kukosha kwekushandira pamwe chete sevanhu vemunharaunda imwe chete vanowirwa nematambudziko akafanana uye vane zvavanotarisira kuti zvichibve kuhurumende inenge iripo panguva iyoyo ichivachengetedza saka vari kutambira mabasa aya atiri kuita emanhimbe nekuti vanoda nyaya yerunyararo
tinoona kuti mune zvirongwa zviri mumatunhu akasiyana-siyana totarisa hedu dunhu remashonaland central mune kuMazowe yeChikukwa Peace Club pamwe chetewo nekuMbire Ward 9 kune nokutenda Peace Club makasarudza sei nzvimbo idzodzi dzamakanoshandira muri
nzvimbo dzatakatsvaga kunoshandira inzimbo zhinji dzatakaona pakuti panguva inoitwa makakatanwa esarudzo ndidzo nzimbo dzinowanzowanikwa dzine mhirizhonga yakanyanya uye kusamirirana kupisirana dzimba nekuita zvose zvisingatarisiri munharaunda iyi saka takasarudza nzvimbo idzo nekuona kuti ndidzo nzvimbo dzinoda mabasa akadai uye futi nekunzwisisa kuti vanhu vemunzvimbo idzi ndivo vaiuya vachiti tine mabasa akadai tinofanira kuita uye kuti tinzwisisane munyika medu munzvimbo medu tinofanira kuita zvakadai sotishanda pamwe chete saka ndivo masarudzira atakaita nzvimbo idzi tine dzimwe nzvimbo dzakawanda muzimbabwe dzatiri kushanda pamusoro pedzamataura idzi asi nyaya dzekuti takaona ndidzo nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya dzemhirizhonga inokonzerwa nenyaya dzematongerwo enyika
mabasa api ari kuzoitwa nevanhu vematunhu aya vamahiya
mabasa acho anouya zvichinga nekuti chii chiri kutarisirwa munzvimbo iyoyo dambudziko ravo nderezii sekutanga pane nyaya yekugadzira migwagwa munoziva kumamisha kunoti kana kwanaya mimwe migwagwa inenge isingachakwanisa kupfuurika vanhu vanofanira kunge vachikwanisa kuenda kuzvipatara vachitadza kusvika kuzvipatara izvi vana vachitadza kuenda kusikoro nenyaya yekuti nzira idzi hasi kupfuurika saka vabereki vanouya pamwe chete vese nharaunda iyoyo vachishanda nemasabhuku vachishanda nevanhu across political divide vachinogadzira migwagwa yavo vamwe vanonogadzira mabhiriji avo anenge anokroza dzimwe nziri dzinotadziswa vana kuti vakroze kana vanhu vachienda kuzvipatara kana kuenda kumashops kwavanokwanisa kuenda kunobatsirwa ndozvinzvo zvavanoita vanogadzirawo futi zvimbuzi vamwe vanoenda kana kutinoshanda pamba pevanhu vavanoziva munharaunda mavo kuti havakwanisi kushanda harawa dzinenge dzakura dzisingakwanisi kuzvitsiririra dzimba dzavo voga kana kuzvicherera mvura izvi tirikuita kuti tigadzirise nyaya yehunhu hwedu tidzoresere dzese ndangariro dzekuti tisivanani uye nyaya dzematongerwo enyika hadzifanirwa kupatsanura vanhu uye hadzifanirwa kutsanangura kuti ive ndivani
ko hurumende iri kubatawo sei basa iro rekupodza maronda nekuti vanhu vanga vachigarisana tichiona kuti kune bazi rinofanira kunge richiita urongwa ihwohwo
pari zvino bazi rinofanira kunge richiita basa iri takarimirira kuti riuye ndiro bazi riya renational peace and reconciliation commission ndiro ratakamirira iye zvino kuti riuye ridi riwane basa richitoshandiwa mamiriro atakaita anoreva wewo kuti pavachauya havawani vanhu munharaunda vakangomira kuti ngariuye nekuti nyaya yekupodza maronda inofanira kutotanga yaitwa munharaunda nevanhu vabvumirana uye kuti bazi iri parinouya risazouye richiudza vanhu kuti vanofanira kuita zvakadai neizvi zvichimanikidza nekumbunikidza vanhu saka takamirira bazi iri taavawo nekuneta nekuti bazi richauya riini
aiva vateereri tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamahiya nekuwana nguva yekutaura nesu
tinoti rugare ngaruve nesu vana vezimbabwe tose
manga makateerera kune mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahiya muchirongwa chenyu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzedu dzemitambo tombotarisa mitambo yeCastle Premier Soccer League iriko nemusi wesvondo. Wawa ichange ichitamba neDongo Sawmill kuAscott Stadium. Dynamos ichatamba neWange kuRufaro Stadium. Triangle ichatamba neHighlanders kuGibbo Stadium. Kuchiti Haumine ichatamba neBuffaloes kuLuveve. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vana chiremba vanoti vanogonazve kukanda mapadza pasi kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvavo. Kutengeswa kwefodya yemwaka uno kosvika kwamvura yacheka makumbo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube.